vachi tura mamirwe zvino munyika yavo kana kuti state of the nation address kana CC vakati Zimbabwe nebotswana dziri kubudirira zvikuru mukuderedza kupiwa kwezvipfuyo munzvimbo iyi zvichitevera kushandiswa dzemhando yemadrones.
We are making progress in reducing rustling.
Tiri kufambira mberi mukudzidziswa kwekupiwa kwezvipfuyo munharaunda yebhobhirwa nokuda kwekushandiswa kwedzimotokari dzemudenga kana kuti madrones. Umbavha hwezvipfuyo hwaisvika hwasvikira kwazvo nzvimbo iyi kusvika pazvikamu makumi matanhatu nezvitatu zvine zviga zviviri kubva muzana.
Vakati dambudziko rekupiwa kwezvipfuyo nezvinofungidzirwa kuti zvezvarwa zvezimbabwe kunyanya nekuda kwekusamira zvakanaka kweupfumi kukasagadziriswa kunogona kupararira kune dzimwe nyika dzemosadec.
Chirongwa ichi chichaitwawo kuti chizadzisiswe takabatana nenyika dzakapoteredza Botswana kuburikidza nezvibvumirano zvatinazvo nenyika iyi vane dambudziko rakafanana nekubiwa kwezvipfuyo. Kusvika pari zvino pakaumbwa komiti yemakurukota yehurumende inoona nezvekubiwa kwezvipfuyo pakati peBotswana neZimbabwe.
Kubiwa kwezvipfuyo zvinosanganisira mombe, mbudzi nemadhongi wakapa Botswana kuti idome komisheni inoongorora dambudziko iri muna gumi guru regore rakapera ndokukurudzira matanho ekugadzirisa dambudziko iri kuti asimbaradzwe. VaDavidson Mapeta avo vane purazi ravo remombe riri mumusha wekubojango uyo uri pamuganhu weZimbabwe neBotswana vaudza Studio 7 kuti nyaya dzekubiwa kwezvipfuyo dzadzikira zvikuru. Vateta mushandira pamwe vagari venyika yavo neveZimbabwe kumisha iri pamiganhu iyi vakatiwo zviri kuitwa nedzihurumende mbiri idzi zviri kubatsira vane zvipfuyo.
Timuwara tavana vana navasvanyatota vaelori nevile chogotagotana le.
Ndiri mumwe wevanopfuya zvipfuyo vanga vanetsikana zvikuru nenyaya dzekubiwa kwezvipfuyo mumapurazi edu. Asi pari zvino ndine humboo huzere kuti kune zvikwata zvakaumbwa kumativi enyika mbiri idzi zvinoshanda siku nesikati kuona kuti hakuna zvipfuyo zviri kubiwa. Dzinenge dzabiwa panenge paitika chikirizvizvi, asi ndinoti mushure mekushandiswa kwemotokari dzemudenga mamiriro ezvinhu anaka kwazvo.
Studio 7 anaukwanisa kunzwa divi remapurisa maringe nenyaya iyi sezvo mutauri wemapurisa munyika Senior Assistant Commissioner Paul Nyati vanga vasingadairi nharembozha yavo kusvika pataenda pamhepo. Taedzawo kutaura nemutauriri wematebelelen South Provincial Police Inspector Loveness Mangena sezvo vari munzvimbo iri kushandidzana nemapurisa emuBotswana neZimbabwe pakurwisana nedambudziko iri, asi vati vaita mutete panyaya dzinopinza imwe nyika pakati.
Now if it is Botswana, it's now international, it needs the outcome here. Yes. Yeah, area and area, but yangu kinda Botswana mkaita nishabumiru comment. Those mruguta rasuri ya kanaka, nisi mtu wangaramba kukomentera, it's a good resource.
Nyanzimu nyaze kuzuru wa kwenyika, uye wachizi zisane za kuchengetezwa kwenyika kana kuti security studies kwa baisa kwa university mu Botswana, vatonderai muringani. Vati mushandira pamwe pakati peZimbabwe neBotswana kunobatsira kusimudzira nyaya dzezveupfumi.
Kuti nyika dzive kane ekonomika ino inozogona kuti zvibatsira nyika dzakandika vati vatara zvamangwana kaisi mangwana ka teitara vepi 100 days kukamba no do this. So vanhu tovanenge tine kukakwirira pakati penyika tovane mabhinedo etrade like akatosanaanisana Namibia between Namibia and Botswana and South Africa yanotitapikoyera vakatora nyika dzari dzeZimbabwe vatora Zambia dzikabatana dziri dzeSouth African countries.
Muna gunyana wegore rakapera mapurisa akaparura chirongwa cheoperation Let's Fight Stop Thieves, asi Luseni Amasele zvipfuyo ngatirwisei mbavha dzezvipfuyo senzira yekuita muonera pamwe chuma chemuzukuru neBotswana mukusunga mbavha idzi. Kubiwa kumombe kwangokoda kukanganisa kudyidzana kweZimbabwe neBotswana. Ndakamirira Studio 7 mufanzi Sound Botswana, ndini Shigirai Madondo.